Kutanga nasi Amerika inenge yave nemutungamiri wenyika mutsva sezvo vaJoe Biden vanenge vave kutungamira nyika mushure mekunda vaDonald Trump musarudzo dzakaitwa munambudzi gore rapera. VaBiden vari kutora mhiko nasi semutungamiri wechimakumi mana nematanhatu kana kuti 46th president kuti vatange kutungamira nyika kwemakore mana anotevera. Asi kekutanga mumakore akawanda hapana kunyatsotambidzanwa masimba sezvo vaTrump vachiri kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Munhoroondo yeAmerica yekugamuchidzana masimba zvakagumisira kuitwa muna 1869 nevaive muutungamiri wenyika vaAndrew Johnson zvekuramba kuenda pakunotoreswa mhiko kwevainge vasarudzwa kutungamira nyika vaUlysses S. Grant. Pazvakaitika zvakare muna 1921 zvakakonzerwa neurwere hwavaWoodrow Wilson vakakundikana kunoona vaWarren G. Harding vachitoreswa mhiko semutungamiri wenyika. Vachipa pfungwa dzavo pakusavapo kwavaTrump nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari muAmerica vaIsao Mavindidze vati
kwamakore ano zana nomupfudziro zvisati zvamboitika kuti mutungamiri anotadzwa kuvapo panopiwa mhiko. Saka izvi zvakamandisana navaTrump somunhu somutungamiri. Tichiona tese kuti kutonga kwavaita kwamakore mana adarika zvinhu zvese zvavanoita zvinongotaridza kuti vazhinji vatungamiri vaimbovapo havasati vamboita zvinhu zvakadaro.
Vanhu vashoma pari zvino vakaungana padare reparamende reCapitol Hill muWashington DC pakutoreswa mhiko kwavaBiden sezvo pari kutyirwa kuti panogona kupararira chirwere cheCovid-19. Vanhu vakaungana semakore ose. Vakasarudzwa kuva mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kutorawo mhiko vachiva mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi. Kunyange hazvo vaTrump vasiri pakugadzwa kwavaBiden, mutevedzeri wavo vaMike Pence varipo nedzimwe nhengo dzedare remaRepublicans. Vamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vanoti vaGeorge Bush, vaBill Clinton navaBarack Obama varipowo pakugadzwa kwavaBiden. Nekuda kwekutyira mhirizhonga kubva kuvatsigiri vavaTrump, muWashington DC makazara mauto, mapurisa nevasori. Muimbi ane mukurumbira Lady Gaga ndiye achaimba National Anthem, uye vamwe vari kuimba ndiJennifer Lopez naGarth Brooks. Mushure mekutora mhiko, vaBiden vanotarisirwa kupa mashoko kunyika ezvavari kutarisira kuita semutungamiri wenyika. Asi vaBiden vakatarisana nemutoro mukuru nekuda kwechirwere cheCovid-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana mana muAmerica. Vachitaura muWashington DC nezuro manheru, vaBiden vakatenda kuti chirwere ichi chaunza kusuwa kwakanyanya.
To heal, we must remember. It's hard sometimes to remember.
Kuti tikwanise kupora, tinofanira kuti tirangarire. Asi kurangarira handi nyore.
VaTrump vatsimuka mangwanana nhasi vakananga kuFlorida uko vanenge vave kuenda kunogara apo vasiya basa. Asi vasati vasimuka vaonekana nevatsigiri vavo paAndrews Air Force Base muMaryland vakavimbisa kuti vachadzoka.
Tinokudai mese, asi tinovimbisa kudzoka mune remangwana.
Vachipa pfungwa dzavo nezvemashoko avaTrump aya vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPromise Sunday avo vari kuSouth Carolina muno muAmerica vatiwo
vari kutaura kuti vachadzoka vari ani. Asi zviri kuitika kuno kuAmerica ndezvekuti President Trump, former President Trump ndivo vanova president wekutanga muhistory yeAmerica kuitwa impeached kaviri. Asi kana vachinge vachinziwo vabatwa nemhosva iyoyo yavapomerwa iyi, zvinenge zvaakureva kuti izvo havachatenderwa mumutemo weAmerica kuti vange vachishandira hurumende kana kuita civil position.
Nezuro vachishandisawo masimba avo emutungamiri wenyika, vaTrump vakaregerera vanhu zana nemakumi mana nevatatu vanosanganisira chipangamazano chavo Steve Bannon.